Mutauriri weJudicial Services Commission, Muzvare Rumbidza akawira, vati kunyange hazvo matara anenge akavhurwa panguva iyi havakwanisi kuita mabasa avo sezvinotarisirwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 nezvimwe zvipingaidzo. Muzvare takawira vati nekudaro matara achange achingonzwa nyaya dziri kupinda mumatare kekutanga, nyaya dzechimbi chimbi, pamwe nenyaya dzavo vanenge vachida kukumbira mukana wokutongwa vachibva kumba kana kuti bail application chete.
The limited services that will be provided by the courts are initial remands.
Matare anenge achingoita nyaya dzinotevera. Vari kupinda mumatare kekutanga vane nyaya dzechimbi chimbi neavo vanenge vachida kukumbira mukana wekutongwa vachibva kumba.
Muzvare takawira vati izvi zvinoreva kuti vese vane nyaya dziri mumatare avo vaivapowa mazuva ekudzoka ari mumazuva makumi nematatu anotevera vachazodzokera kumatare mumashure memazuva aya zvichitariswa mitemo inenge yaiswa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid-19.
All pending criminal cases on remand shall by virtue of the practice direction be rolled over for a period of
30 days. Nyaya dzese dziri mumatare pari zvino dzichanzonzvikwa zvakare mumashure memazuva makumi matatu vese vaive vadanwawo kumatare kusanganisira vafakazi zvamisva kusvika panoperera lockdown.
Judicial Services Commission yazivisawo kutiwo vese vachange vachiuya kumatare vanosungirwa kutorwa temperature, kupfeka mamaski pamwe nekugeza maoko uye kuona kuti havabatani nevamwe zvakanyanya. Sangano iratiwo vanhuwo zvavo vanenge vasingabvumirwi kupinda pamatare mukati memazuva akatarwa elockdown. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vaudza Studio 7 kuti matanho atorwa neJudicial Services Commission aya anotyora bumbiro remutemo yenyika. Vashava vati izvi zvinoreva kuti vanhu vaye vane nyaya dziri mumatare nyaya dzavo dzichanzwikwa mushure menguva yakareba zvisinei nebumbiro remutemo renyika iro rinoti nyaya dzinofanirwa kunzwikwa nechimbi chimbi mumatare. Vashava vatiwo zvinoomesera wavo vasina kupiwa mikana yekutongwa vachibva kumba vachiti nguva yavo yekugara mutirongo inenge yorebeswa kunyange hazvo vasati vabatwa nemhosva.
Vanhu vakawanda vane nyaya dzavo dzanga dzirifanira kuti dzinzikwe kumatare edzimhosva vaakumira imwe nguva yakareba vasati vaziva kuti vachaita sei. Vaakumira nguva yakareba vasati vaziva kuti vane mhosva here kana kuti havana. Tingangoti isusu kutyora kodzero dzavo nekuti pabumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekutongwa mhosva yake kwenguva pfupi pfupi. Saka kodzero iyi iri kutyorwa. Zvekare tine vamwe vanhu vari mumajeri vasina kupuwa mabeyo vari kutongwa vachibva kuHarare Central Prison nekuchikurubhi. Vanhu havanga vachifanira kuti nyaya dzavo dzipere muna January asi zvaakureva kuti yaakuinda muna February kana mumwedzi ichatevera. Zvekare kurebeswa kwenguva yavachagara vari mutirongo vakamirira kutongwa zvinova izvo zviri kutyora zvekare kodzero dzavo dzekuti munhu haafanirwi kuti aite kunge akupikira jeri iye akamirira kutongwa asati abatwa nemhosva.
Izvi zvatsigirwawo nerimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vachitiwo kunyange matare ati pane nyaya dzaanenge achinzwa magweta ari kurambidzwa kuenda kumabasa pamaroadblocks. Vakadzere vati nhasiwo pachavo vadzorerwa kumba.
Pabepa vari kutaura izvo kuti vanhu vanokwanisa kuapplya zvavo bail asi chiri kunetsa chacho ndechekuti magweta anofanira kuvabatsira kuti vange vachiita maprocesi iwoyo kuapplya bail. Tikuona vari kurambidzwa kupinda mudhorobha. Ini chaive segweta nhasi ndatorambidzwawo kupinda mudhorobha.
Kupararira kwechirwere cheCOVID-19 zvakanyanya kwakaita kuti hurumende ikurudzire veruzhinji kuti vagare kudzimba kutanga nhasi kwemazuva makumi matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.